A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, April 19th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about efforts by the opposition People's Democratic Party together with other organizations based in the diaspora who are trying to force the government to allow Zimbabweans in the diaspora to cast their votes from the countries that they are now leaving.
The government has repeatedly said that it will not allow those abroad, except embassy staff and government officials on national duty, to cast their votes from outside the country.
Tendai Biti, the PDP president, is said to be on the verge of filing a court petition compelling the government to allow diasporans to cast their votes.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave shortwave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join us right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo kambezulu kandaba mthwakazi omuhle lamhlanje ke kuhlelo lwethu lwe Diaspora Forum sixoxa ke ngemizamo yenziwayo ukuba izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zenelise ukuvota kukhetho oluzayo zivota ke zisemazweni lapho ezihlala khona lokho kuthiwa ngesilungu i-diaspora vote. Siyazi ke ukubana uhulumende usethena hayi kasozayinelise ukubana izizalwane eziphandle kwelizwe zivote ngoba uthi yena akula mali njalo isikhathi sisesilutshwana ukuthi balungiselele njengobana ke lasekhaya khona le bayalungiselela ukubana ukhetho lwenziwe kodwa imizamo yakhona ikhanya ihamba kancane kancane jonga.
Awongu vatereri nevatariri nasi nyayatiri kukurukura pachirongwa Diaspora Forum. Ndiyo yu nikuti vanawe Zimbabwe varuku nze kwenyika. Vange vachibumizu kwa kuvota. Zino nzipane matano yekuti pange pachenu kwa kumatare zimosha. Kuti matare amanikidze kuona kuti urumende ne sanganore Zimbabwe Electoral Commission. Vaita kuti vanawe Zimbabwe vabvumizwe kuvota sezviri mubumbiro remitemo. Tanzwa kuti mutungamiri webato re People's Democratic Party kana PDP vatendai biti varikuitawo hurongwa wekuti vange vachigadzira magwaro ekuenda nawo kumatare dzimosva pamusoro penyaya iyoyo. Tinonzwawo kuti masangano akaita se Zimbabwe Citizens Initiative rinove riri muno muAmerica nerimwe rinonzi Zimbabwe Diaspora Vote riri muSouth Africa ndemangwe masangano ari kushandawo pamwe chete navabiti nevamwe vose vari kurwisa kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachibvumidzwa kuvota. Asi semaziyiro atinoita nekunzwa vachitaurwa nehurumende kana neZimbabwe Electoral Commission vanotiwo havana mari kana zvikwanisiro zvinoita kuti vange vachikwanisa kuti vana veZimbabwe vavote vari munyika dzose dzavari pasi rino rose. Zvichiriwa kuti vanongobvumidzwa kuvota ndevava vari kushanda kumizinda yeZimbabwe nevamwe vanenge vari kunze kwenyika iko kwavanenge vari munguva inotwa sarudzo vari pabasa rehurumende ndovanobvumidzwa chete kuvota. Saka toda kunzwawo nhasi pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iyi kuti zvoitwa sei, muri kutsigira here urongwa hwaakuitwa nemasangano ari kunze aya pamwe chete navabiti wekumanikidza kuti vanhu vange vachibvumidzwa kuvota sezviri mubumbiro remitemo. Chris.
Yes, Jonga, this is a very timely topic because, you know, elections are less than about a year to come. But, you know, we have all these issues coming up.
We also heard that either tomorrow or this week, political parties are going to inspect the biometric voter registration kits that the companies that were shortlisted will be displaying in Zimbabwe. And I think it's a development that is positive for voting. But the fact that Zimbabweans in the diaspora are exempt, I mean, are not allowed to vote, that's a factor now that people should discuss today.
Yes, John.
Yes. Tanzwa kuti tava nava Jacob Mafume, vanove mutauriri webato rePDP. Tinogamuchirai nemufaro pachirongwa chedu vaMafume. Oh, hanzi nhare yavo inenge yaita mambara zvakare. Regai tione nhare nhasi dzinenge dziri kuti netsei, asi vari matuyi manenyika kwamunokwanisa kuvhota, pindai pachirongwa. Nhare dzedu ndidzodzo 001-202-619-2077. Makangofona, tinokufonerai kuti munge muchitaura. Tanzwa kuti vaMafume vadzoka zvakare pachirongwa. VaMafume tinogamuchirai paStudio 7 Diaspora Forum.
Tinokutenda ino kuti gamuchira kudiaspora uko.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mungati tsanangurira here mamiriro yakaita nyaya yatiri kunzwa kuti pane urongwa huri kuitwa nebato renyu richishanda nevamwe kuti pange pachiendwa kumatare edzimhosva kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachibvumidzwa kuzovhota musarudzo dza2018?
Yes, chiripo ripo ndechekuti mubumbiro redu remutemo ratakagadzira semapato mazhinji akabatana vanhu vakavhota. Bumbiro redu remutemo iri rinopa marights kumaZimbabweans kwese kwese kwaanenge vari. Mukatarisa pachapter 67 pane atinotiwo mapolitical rights. Mapolitical rights awa ndiye kuparticipata munyaya dzematongerwo enyika, ndiye kunge munhu achikwanisa kuvhota, ndokunge munhu achikwanisa kuita machoices avanofanirwa kunge vachidini vachiita. And marights iwawawa ari fundamental, anotaridza iye kuti muZimbabwe kwese kwese kwaari, mabodies akaita sehurumende sezeki vanofanirwa kunge vachiisa matano ekuti maZimbabwe nziwawo akwanise kunge achisarudza vatungamiri vavanoda. Saka ndoo zvatagara pasi navabiti vatendaibiti vanova ivo gurukota guru kwazvo panyaya dzokuinda kuconstitutional court, vachiitavo nyaya yavakaita yava nemukurumbira pasi rese. Iko zvino inyaya yemachild marriages, inova iyo yakabetsera kuti machild marriages aabolishwe muZimbabwe, inova judgment yekutanga muAfrica yose. Saka takati regaitise musoro pamwe chete nevari kudiaspora ikoko kuti tiinde kuSupreme Court kwavana Chief Justice mutsva anova iye anofarira zvemutemo zvikuru kuti vaverenge mutemo uri pachena zvakadai kuti vange vachibudisa kuti vazhinji veruZimbabwe vakugara kunze kwenyika vange vachivhota.
Saka zvinotarisirwa kunge zvichiitwa riini izvi, nokuti hanzi simbi inorohwa ichapisa, tichiona kuti mazuva acho aswedera.
Panapa nguva yatava inoyi yavabata pano bata nepapopo. Zvotoita ndezvekuti muno muna May tichange tichitarisira kuti application iyi inenge yakandwa. Tanga tichitaura vabiti vanga vari kutaura nemaorganizations ari muno muZimbabwe nemaorganizations ari kunze kwenyika kuti vange vachiisa musoro pamwe chete, tichiwanawo vanhu vari kudiaspora vanobvumira ivo kuti mazita avo aiswe panyaya iyi, vachitaura kuti ivo vanenge vachida kuzovhota vari pavanenge vari ikoko and vanoda kuti zeki iva register, nekuti kuvhota kwacho kunofanirwa kutanga pakuregister apa. Paregistwa pacharegistwa munhu wese, then kana vanhu varegistwa vozokwanisa kunge vachivhota. Saka tikapotsa pakuregista vanhu apa hatizokwanisi kubudirira pakuvhota. Saka tinofanirwa kunge tichiisa nyaya yedu, nokuti makits acho ekuregista vanhu ava kutotestiwa. Saka yava nguva yokuti tinge tichiudza vezeki zvikurukuru mudzimai anonzi Makarau nevematare ava vana Chief Justice kuti vange vachiita zvinhu zvinenge zviri pamurawo. Saka tichakanda muna May munomu.
Thank you so much, Mr. Mafume. Do stay on the line. I think Mr. Gande has a question to throw to you. But Mr. Mafume was just saying, as a party, they are working with those organizations that I mentioned, the Zimbabwe Citizens Initiative and Zimbabwe Diaspora Vote, to make sure that they fight for diaspora vote. And he says the first step towards this vote is the registration process. And as soon as the BVR kits are acquired, I think then registration should start. And which means that wherever people are, that will be happening even here in America. That is if the court says people should vote in the diaspora. You can go ahead, Chris.
Yes, Mr. Mafume. Hello, Mr. Mafume. Yes, Mr. Mafume, you are a lawyer yourself.
Yes.
I have this question that I've heard since, this biometric and, the diaspora voting issue came on. Supposing the elections have been done, whoever wins is taken to court by someone in the diaspora who says, I didn't vote, I didn't cast my vote. Now I want these elections nullified. Is there a possibility?
Well, look, as a Zimbabwean, like I mentioned earlier, they have absolute political rights to participate in voting and so forth. And technically speaking, as you are saying, it is very important that someone can challenge the legitimacy and the validity of this constitution if it deliberately ignores certain Zimbabweans. So if you have been ignored, you are quite right. You have every right to go there and say, my right is enshrined in Chapter 67, political rights, of to make political choices freely, to free and fair and regular elections, and to elect a person. And it says in subsection 3, subject to this constitution, every Zimbabwean citizen who is over 18 years of age has the right to vote in all elections and referendum to which this constitution or any other law applies, and to do so in secret. So every Zimbabwean is given the right to vote. Saka vari ku diaspora, ma Zimbabwean vese vese under the constitution. And it is very a legitimate point to make, to say that me as a diaspora, you can do a uneta zvakaitwa na Jealous Mawarire pa akaenda papa akafoseredza nyika yese kuti inge ichiita my election panguva iyoyo, nokuti akati I right yangu ndiri munhu kuti ndinge ndichivotera hurumende yandinoda in terms of the constitution every 5 years. Naika. So kana iwe uri ku diaspora, yava kodzero yako yekuti uparticipate in every election and every referendum inonge ichibatwa nebumbiro remutemo ratakapasisa iri.
Thank you so much. Chris, we are joined by Mr. Promise Sande, who is the chairman of the Zimbabwe Citizens Initiative. And Mr. Sandy is based here in the USA in Florida. Welcome to Studio 7 Diaspora Forum Live Talk, Mr. Sandy.
Yeah, thank you very much for having me.
Welcome. May you please explain the role your organization is playing in this move to have Zimbabweans in the diaspora cast their votes?
Now, what our organization is doing is simply mobilizing Zimbabweans and across the diaspora, and sensitizing and educating Zimbabweans all over the diaspora, kuti the right to vote, unlike what ZANU-PF has led people to believe, we actually have that right, and that we have to speak out to the fact that we should exercise that right. Saka panenyaya dzese dzekumbunyikidzwa kunoitwa vanhu, chinhu chinofanira kutanga kuitika ndechekuti vanhu vazive marights avo. People have to understand their rights first, and it's actually an educational process yekuti vanhu vazivisise kuti marights avo ndeapi. Saka that is part of what Zimbabwe Citizens Initiative is doing, talking to Zimbabweans across the world and educating and energizing the fact that the right to vote is your right, despite the fact that we have been displaced from the homeland. That right cannot be taken away from us simply because of the fact that we are not domiciled in Zimbabwe. And also we are seeking to engage international partners. We are seeking to talk to international organizations that actually help with the election processes in Zimbabwe. As we know, Zimbabwe received technical help to hold elections from organizations such as the UNDP, and we want to go back there and say, if the Zimbabwean government is not willing to provide 4.something million citizens outside the world, if they are going to deliberately disenfranchise 4 million Zimbabweans, then those organizations have to think through whether they want to provide that technical assistance. And also, we want to make sure that if they are going to provide technical assistance to a voting process where 4 million people are disenfranchised, then as Zimbabwean citizens, we need to stand up and speak and be able to force those organizations to come back to the Zimbabwean government and say, hey, you are about to have an election. You have 4 million of your people that have been displaced from the country. What is the plan? Are these people going to be allowed to have constituencies where they can vote? So that's where we are coming up as the Zimbabweans in the diaspora.
Oh, thank you so much. Do stay on the line. Chris Data Mutereri, handizvo ndimukoma, ndibaba, ndimai vari ku South Africa vanonzi Mukwai. Hello.
Hello.
Eh, hey, makadi.
Iripo toti makadiwo.
Takasimba, ndiani avo?
Ndi Mr. Mukwai.
Va Mukwai.
Yeah.
Aiwa, tinotenda zvikuru maita mutereri wedu wekutanga kupinda pachirongwa. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pehurukuro iri mudariro.
Ndinoona sokuti zvokuti vanhu vavhotere kunze hazvishandi, because iyo pakutanga chaipo chaipo nyika haina mari. Saka handioni zvichizoshanda kuti mari inozobvepi mari yekuti vanhu vese vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota. Plus vamwe vavo registration havatorina, havasi muvoters roll. Zvingoripo ndizvokuti sokufunga kangu nzvimbo dziri around zvokuti muSouth Africa, Botswana nevamwe dai vaikwanisa kuvapa transport kana kuti varege kuomesa mumabhodha vanhu vangocross vachindovhota. Ndo zvingatoshanda izvi, kwete zvokuti vativhotere kunze kwenyika hazvishandi. Plus rigging inonga iri too high. Vanobira.
Vamukwai, panyaya yemari kamanzwa vasande vataura kuti hurumende iri kubatsirwa nemasangano akaita sana UNDP, inogona kungotaurawo kuti iri kuda mari yakati kuti vaone kuti masangano anovabatsira ivava avabatsira nemari inokwanisa kuti vaite izvozvo.
Iwo hazvishandi, zvinonga zvatopa mukana wekuti hurumende ibire. Vanongobirwa zvakadaro vavhota vari kunze kwenyika. Zvinoona sekuti ngatingosiyana zvo, vari munyika macho ngavavhote still, because anopiwa kuti haisi kubva yanya. Last time takaita maelections MDC yanga yakatohwina asi yakaramba, saka hazvibatsiri. Ezinongo vamugabe vachangopona kuita election kutowesta mari zvose pano, kuti zvimari zvishoma zviri munyika titoona toita sei tiraramise vanhu. Vanongoshandisa mauto nemapurisa.
Rambai muripo, tingoisa mubvunzo iyoyo kuna vamafume. Vamafume, ndofunga muri kunzwa zviri kutaurwa navamukwai. Hanzi, nyaya yekuti vanhu vavhote vari kunyika dzavari havaone ichibudirira, ndofunga manzwa vachitsanangura. Vari kutiwo zvakare vanotyira kuti ndoumwe nzira yekubirwa kunoitwa sarudzo.
Hationi kudaro. Vanhu zvinobudirira nokuti haizi Zimbabwe yega iri kuzviita izvi. It is not only Zimbabwe which is doing this thing. All the other countries, people in the diaspora are voting. The trick is in the registration. The trick is in your voter's roll, the monitoring thereof. We need to move with the times. We need to move with the best international practice. Our constitution says every Zimbabwean. It does not give a geographical location of that Zimbabwean. It says every Zimbabwean must freely participate in every election and referendum that is held under this constitution. So if we want to obey the rule of law, if we want to obey the constitution, we must put steps to put those measures into place. Democracy is expensive. It's not a luxury. We must endeavor, and we need to put up mechanisms that prevent rigging. We cannot move back to Stone Age politics. You can't say a car will cause an accident, so everyone in the country must move with a scotch cut or must start riding donkeys again. We put in measures to make sure that cars do not have accidents that will damage a lot of people, but we must allow people to have cars.
Thank you. Vamukwai, ndofunga manzwa mhinduro yabva kuna vamafume.
azvishandi as long as ano PF ndiri kuti nazvishandi as long as ano PF echandisa masoja nemapurisa nangwe vakanya vota zvakaaka takanzita kuti yahuya any opposition yahuina ano PF inongoti no saka nyaya iripo ndiyo kuti vatsvage way yekuti mapurisa nemasoja arege kurova vanhu ndoto zvoita maelection kuinda paelection ndotoona kuti kupedza nguva azvibati.
Aiwa maita basa vamukwai, dai nguva yechibvuma takupai mukana wekutaura rwenyu zuva rese. Regai timbopamukana tinemwe muteereri tisati taenda kuna vasande. Chris.
Yebo chonga, silo masuku ose DRC. DRC kunjani ngapo masuku?
Ngiyaphila kunjani baba?
Ta siyaphila. Ungapi kwe DRC eKinshasa?
Uselumbashi la.
Oh, uselumbashi.
Yebo
baba. Kunjani umumo khona ngapha?
Hayi ngapha kuseAfrika ngapha baba.
Hayi kuhle, ungasiphi imbono yakho? Ungasiphi imbono yakho?
Yebo. Ya, uyabona into ehluphayo lapha kulezi zinto ezintathu ezikhona. Uyabona ibizwe abalifuna ukulungisiswa abantu abavikelela izikhundla uyabona bethiya thina abantu emele sibavotele sisegqekene okwamanje into engibona ebaluleke kakhulu ukubana abantu baqale balungise umkhonomi welizwe uma ngabe i-MDC ingahambisani nezano izano kayilungiseke umkhonomi welizwe kodwa then amavoti azobuya abantu bavotele bavotele igovernment ebafunayo njamanje abantu bayahlupheka. Yeah, understand that you don't come out much.
I know goes.
I want to put a like it. Yeah. Umgobumayike nakafuna ukuphuma esihlalweni ngoba akekho umuntu ongakhona ukuthi bizi. Mina ngibona iqinisile mina right. Ngoba manje abantu baleli sikhundla la. Amavoti abuya azofika manje abantu bazochaya indawo yonke beleli sikhundla. Akula umuntu ofu ozane nesengwana yakhe lokubana njengamanje uma ngaba amavoti ebuya sifunelezela 1 2 3 4. Yabona sina sangena emaplaza semaplaza ehleli kona nje manje sesaba ukuthi uthandayo mayezongena uzolithaba lokuthi babuyele emaplaza asinazo indawo zokuhlala uvele reserve angekazawini akabuye neplan yakhe ayithole kwana yena uma ezini uzongena uzenza 1 2 3 yini into azoyenzela abantu ngoba manje umuntu ofuna ukungena ofuna ukungena ekaya ekhankase emathebheleland akhuluma ukubana yena lemathebheleland igugrawundi yathi gugra why inetizonda zegugrawundi abantu siyahlupheka khuluma ngokuhlupheka khuluma ngobana wena uzolethani ayenze la nto encane ukubana uyabona ukuthi abe namandla akhona ukubuya akanamali akanani ayikho into ayenzayo but abantu bakulawa batsha abantu bahlupheka lapha yena wina khona. Okay, abantu bakuvotela wathi uwinile akangelanga ehlaleni yini into esizoyenza futhi kusazaphile.
Hayi kuyezwakala imbono yakho, sibongile kakhulu mnumzana.
Yebo baba, ngiyabonga.
Okay. Ye jonga, he touched on a number of issues there. He says basically you know the problem with our politicians is that they are fighting for positions you know at the extent of you know articulating what they're going to do to the masses and so forth. And this, he says, as a result, when President Mugabe says, I am the only one who's capable, he might be right.
Okay, maybe we can go to Mr. Sande. Vasande, nyaya iripo mainzwa irikutaurwa nevamwe vatereri hanzi nyaya yekubirwa sarudzo dzinogona kubirwa kana vanhu vari kunze kwenyika vakapuwa mukana wekuvhota iwoyo uyewo nyaya yekuti vanofunga kuti hapana mari yacho yekuti inge ichishandiswa munoti
nyaya yekubirwa zvekutya kuti vanhu ngavasavhote nekuti tinobirwa ka zvinotaurwa nemunhu asinganzwisise kuti what are rights. You cannot take away someone's right because you are afraid that a vote might be stolen. If a vote can be stolen in Msengezi and Menezi and Shurumanzu, why should you deprive a Zimbabwean who is in Johannesburg from voting simply because you fear that the election might be, the result might be, you know, might be stolen? So that one, that notion, please, Zimba Zimbabweans, let us look at that. Let us look at that as absolutely a non-starter. People's rights cannot be stolen because we are afraid that the vote might be
you know, the vote might be stolen. Now, let's go back to the understanding that when we are talking about the diaspora and we are talking about money, people just get scared when they hear the word diaspora. People should realize that someone who's in Gaborone, someone who's in Lusaka, someone who's in Mpumalanga, someone who's in Johannesburg, that is the diaspora. Saka, my resources, wow, they are not resources. People start thinking of flying to Australia and all these things when you talk about the diaspora. The citizens of Mozambique were allowed to come and vote in Zimbabwe. The government of Zimbabwe provided the technical resources needed for Mozambican citizens to vote in our country. Why? Because the Mozambican government, the Mozambican people recognize the need for their people to be able to participate in an election. This is all about political will. This is all about the will of the government of Zimbabwe and the people of Zimbabwe to participate in a voting process. It's not, and when if you realize the votes are stolen simply because when people vote and in the vote counting is done in different constituencies, then that vote can be stolen. So the fear from ZANU-PF is actually the fact that they will not be able to steal the vote that's going to happen in Washington, D.C. Because the results that are counted can be verified on the spot without someone being bought by $10-$15 to fager the vote. So the fear is actually in the fact that ZANU-PF will not be able to steal the diaspora vote. If the diaspora vote was an easy way for ZANU-PF to steal, this diaspora vote could have happened 10-15 years ago, because it would be an easy avenue for them to steal.
Thank you so much, Mr. Sande. Please do stay on the line. Taita mutereri vameja mapfumo varikumashingo. Maswera sei?
Taswera, ni maswera sei, Mr. Jonga.
Aiwa, taswera zvakanaka. Kuri sei kumashingo?
Kumashingo kuri raiti zhara, chete.
Zhara. Asi tara ichiriko zvayo kumashingo ne carpet. Aiwa, hanzi chinokura chinokotama oya garawo makore akati kuti iri carpet. Tipei pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yedu.
Mati.
Pfungwa dzenyuwo panyaya yatiri kukurukurai.
Pfungwa dzangu dziri kuti soni vanhu vari kunze vari kudiaspora vanofanira kungovhota sezvo iri kodzero yavo according to the constitution. Izvi zvokubirwa ka kana mbavha dzaka dzinongobatwa ndedo be court. I remember in 2008 MDC yakahwina, but still vakangorambirwa mukana wavo kuti vatonge.
Saka hamufunga kuti zvinodzokorereka futi here izvozvo?
Apa tombozama mumaitiro apa. Takutoti yangu rwe takakura hembe, because pamwe dzaihwa muhwema hwekupfeka hembe, takuti yataka tisina kupfeka.
Munonzi muri kuita zveuroyi munobatwa mukoma mapfumo. Asi kunyaya iri kutaurwa nevamwe vari kuti aiwa kudiaspora kunogona kuita mukana wekuti chii sarudzo dzibirwe, uyewo hurumende yakazivisa kuti hakuna mari. Imi munoti iwo
kokunoku kwaimbobiwa mapairirwa maelections kwakuri kunze here? Mikana yacho nenge yakangofanana ne 50-50 mwena mwena chete, hazvino kuti wakareba sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru kunze kuti kana mune mubvunzo kuna vamafume navasande tinenge taakuonekana zvedu, asi kana mune mubvunzo munogona kukanda.
Ndichambofunga ndafara zvikuru kutaura nemukoma Jonga. Thanks a million times. Chirongwa chinochitsigira zvikuru nokuti chinobwerekedza zvomeneni pacho Vitori ndo wakuna kigwa.
Ndazviona kana kugwagwadza mambomira kugwagwadza. nare yave yakata ndimukoma meja mafumo vari kumasvingwa vari kuti ndivanoona kudzwa nekutsigira chirongwa asi vari kuti aiwa ngatipei mukana vari kunze let's give those people in the diaspora that opportunity to cast their votes is their right even if rigging happens it happens because he says if rigging can happen in Zimbabwe well what can stop it from happening outside but we should not disenfranchise those people who are outside the country because of rigging Chris.
Yes, Jonga. Let's go back to Mr. Mafume. Mr. Mafume, we have almost maybe around 1 year to go to the next elections. But do you think that this effort for the diaspora to be able to cast their votes will be possible within that time?
Yes, it will be possible. If you look at it, as we stand right now, everyone in the country is not a registered voter, except vanhu vakavota by election. So the whole country has no voters' roll as we speak. No one in the country is a registered voter. So tese tiri kutanga kuregistiwa pachatanga process ye biometric voter registration apa. Ndo pachatanga kuregistiwa nyika munhu wese tekeshere nyika yese kuti ange ave vota. Process iyi yakaitika kunyika dzakakura kudarika isusu dzakaita sana Kenya na Nigeria kune mamillions and millions evanhu. Vakakwanisa kuregista vanhu ivava muperiodi inenge ye 6 months. Isusu muZimbabwe tinogona kutoregistana muperiodi inenge iyo 3 months. Tinenge tatopedza kuregistana whether tiri muno muZimbabwe kana kuti tiri kunze kwenyika. Mishini yacho ikashanda zvakanaka, vanhu vakabuda muzimba vakaenda vakando register and ndo zvinhu zvatiri kukurudzira vanhu ngavasangotsoropodza, ngavasangofunga kubirwa, kuti ubirwe ndokunge une mari mupoketi. Saka usatika kugadzirisa mari inopinda mupoketi uchiti ichangozobiwa, nokuti inogona kusabiwa worega kuita upfumi. Saka kuti tibirwe vote, tofangwa kunge tichinge tichivota tiri maregistered voters. Ngatimbotangira ipapo, tozodzivirira kusabirwa. Saka vanhu ngavange vachiziva kuti pachatanga voter registration apa, munhu wese muZimbabwe iko zvino haana kuregistwa kuvota, vanhu ngavapabate ipapo. Saka pachaitwa period iyi yekuvote yekuregista kuvota ndo pachange pacharegista munhu wese kuti ange achikwanisa kuvota. Saka nevekudiaspora avo vanogona kutozviita faster than us. Kune technology yakati simbei, kune transport dzakati wandei and munokwanisa kuita zvinhu izvi in a shorter time than isusu vari muno muZimbabwe.
Aiwa maita basa vamafume, rambai muri parunhare. Tine muteereri Chris.
Yes, Jonga. Silo Honest ose South Africa. Kunjani Honest?
Ngikona linjani ba?
Hayi siyaphila. Kunjani South Africa?
Hayi South Africa siyaqhubha ba.
Ungasiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje kudwini?
Okay, ngiyabonga baba. Yazi ukuthi ngiyabona baba idiaspora vote siyayidinga mpela kakhulu. But ngibona ukuthi mina maybe technically ingathi izoba inkinga. Ngoba ama-election eZimbabwe are constituency based. Uma maybe masingazivotela umongameli welizwe yebo ye. Mara mathe siya kuma MPs nama councilor ngoba lolu khetho lungathi nje lujalo kwenziwa same time. Ngibona ngathi kuzoba nenkinga lapho ngoba i-polling station isithe zobuyivulwe eJoburg. Siyabona kunomuntu obuye eCholotsho, kunomuntu obuye uZumba, obuye eMaswingo, obuye eMtare. Bazoba nama ballot box nama ballot papers amangaki amabhuku amangaki yabona.
Hayi kodwa ngubambe kancane lapho okwenzakalayo nxa sikhangele labo amazwe avunyelwayo manengi avunyelwayo ukuvota i-constituency ayisikho ukuthi iyabe represented kumbe imelwe emazweni la abakhona. Okwenzakalayo ukuthi bayavota e-embassy. I-embassy iyabe yiyo i-constituency yabantu abase-diaspora khona.
I-embassy.
Yeah, i-embassy.
Asithi ke baba i-embassy mina ngifuna ukuvotela u-MP ose Tholotsho ngithi. Ngino mpowetu na yungu mwa kwa melaini na yungu kufoturu MP wako se uzumba. Angitu ya bono kuti nje I ballot paper. That means kuti embassy kona lapo each and every ballot paper imedibe kona lapo e US Zimbabwe kuma constituents wonke. Embassy imedibe lao. So imedibe nengwaba nengwaba ya mapuku lapo.
Yeah, I son ngoba ngoba kathe santi kusebenza imchina baba. Imchina le yama computer le I saw iPhone ama paper maningi. Yeah,
angithi baba bethi imchina le ingathi ngeke register kuphela mara mase siya ku voting izoba manyane. Ngingazi khona lapho mithi mhlawumbe ziyasichiya lezi ndaba ngoba sometimes yake sisalele kulezi ndaba ngoba bengizongani bathi le mchina nje izoba i-voters roll mara mase sibuya ekuvoteni kungani kuzoba manyuali ukuthi uyophiwa i-ballot paper lakho ungena ku-election booth yakho ufaka u-X wakho lapho o-choose khona.
Hayi
if i-electronic my electronic i-right mara if i-manuali technically inenkinga.
Yeah, hayi uyalo lokhu lalele sizabuza umbuzo ingcwethe silazo lapha silo mnumzana Promise Sunday lo mnumzana Jacob Mafume uMafume ligqetha njalo uyazinto ikhona kokuvota sizambuza uza kuphendula.
Okay baba ngoba ku presidential hayi ngiyayibona ngoba ka presidential is national but la manye ama representative mbona ngani kuzoba inking. Ngiyabonga ngizolalela baba.
Hayi sibongile kakhulu. Yes, jonga Mr. Honest, yes, got a very honest question. You know, yeah. He says, since this biometric has been said that the biometric system is just the, you know,
registration for the voters. Yeah.
Not the voting. So, Mr. Mafume, I promise to ask on behalf of Mr. Honest the question that... what happens if, say, they approve the diaspora vote and it's not electronic, it's, you know, using those ballot papers? And so Mr. Honest was saying, since this is a general election where you have the councillors and so forth and so forth, so you have all these mountains of papers, which makes it very easy for, manipulation. What's your take on that?
Oh, yeah. No. What is the biometric, what we are having, we are not having biometric voters voting. We are having a biometric voters roll. So there is a difference. We are not going to adopt a biometric voting at this stage in Zimbabwe. Saka tichangu, we will be voting as we have always been voting. Where we go into a polling station, the papers are counted at the polling station, and everything is done and finished at a polling station. So there is no biometric voting. There is a biometric voter registration. In other words, we will keep voting as we have always been voting. So that method really doesn't have much of a problem in terms of stakes and stakes of papers. Remember, counting is done at the polling station. Sagamaritens ESA will be done at the polling station. The number of people who have been voted will be seen by the agent, counted then, finished there, and announced and stuck at the polling station.
The other question at the end that he posed, Mr. Mafume, is on this: the next elections are going to be constituency based. So, if you are in the diaspora, and how does this work?
How it works? It works like what happens with the government people who are in the diaspora. The government people in the diaspora will have an address where they originate them or a constituency where they identify with. And that constituency and that province or that ward is where their voter for the councillor goes, their voter for the MP goes, and ultimately the voter for the president. That's what happens with the national, with the government workers. I understand the dilemma of the voter in that he's saying, well, if you are not going to be living there and you have not been living there for more than 10 years, it might be unfair for you to influence a council or an MP because you are living a different reality. But currently, that is the form of diaspora voting that we have. In other countries, they have got an allocation for diaspora parliamentarians, where, you know, they choose a diaspora parliamentarian who represent the diaspora in parliament and the president. In Zimbabwe, we don't have that, or the current laws do not allow that. All you need to do is to put in an address that identify where you originate from, and then you vote from that point, ward, constituents, and then presidential. And that is the current system that we have, unless the law changes or we agree or parliament brings another form of diaspora voting. That's why we are calling for a law to provide for the Electoral Act to provide for the diaspora voting, the manner and nature, while there's still time.
Okay, thank you so much. I hope Mr. Honest was listening there to your answer. And right now, Silo Mlaleli Jonga u Dr. Philip. Okobulawayo, linjani Dr. Philip?
I think we've lost him.
We've lost him.
Yeah. Okay, regai nimboenda kuna Vasande tiedza zvakare kudzosa pachirongwa Dr. Philip. Vasande manzwa muteerera taura zvino ari kuti hongu kana ari mutungamiri wenyika zvinogona kureruka kuti vari kunze kwenyika munogona kuvhota. Asi kana iri nyaya yekuti muri kuvhotera MP tichitarisa nyika ndofunga izvi zvine constituents angasvika kana 210 kana ndisingakanganisi. Koto tine makanzura, akawanda makanzura, nezvimwe zvakadaro. Vanhu vari mudiaspora, munokwanisa kuzengwa chivhota here zvese izvo. Nokuti kumusha, vari kuUMP, muwodhi mavo vanobva vangovhotera kanzura ipapo. Hazvizoita kuti musanganise mapepa ekanzur, kana kuti wodhi 1, wodhi 2, wodhi 3, wodhi 5. Hey, Vasandi.
Hello, mamboti kate imbijana.
Oh, mambe, mambo, okay. Ndani chivunza kuti zvanzi nemuteerera mbotaura hapo kuti nyaya yekuti vari kudiaspora munge muchivhota inogona kureruka kana muchingovhotera mutungamiri wenyika. Asi kana maakuvhotera nemaMP, tinoona kana tine maconstituents akati wandei, tine anosvika ndofunga kana 210 kana ndisingarasiki kana kudarika. Mune mirwi nemirwi yemapepa nekuti muchavhotera zvakare makanzura. Munoti...
izvozvo havina basa. Chokwadi chacho ndechekuti nyango zvazvo tiri mudiaspora, we have been keeping in touch with my constituents edu kumamisha kwedu nekwatinobva kuti zvinhu zvakamira sei. Saka mukana iwoyo ngauvepo. Kana zviri kunzi izvo, ngatitangeni kuti tikwanise kuvhotera presidential candidates, then let it be. Asi kana muchiona kuti Zimbabwe is in the diaspora are contributing so much money back into the economy, it means we are very much involved. The Zimbabwean diaspora has contributed more than $1 billion in fiscal year that ended in 2015. So what this means is we are pumping in more money than any foreign direct investment that is coming into the country, and we cannot have our voices drowned. So this essence of saying that, oh, because you are not in the diaspora and how do you vote for councillors, excuse me, my money that I'm sending in Zimbabwe is supporting those councillors. My money that I'm sending to Zimbabwe is being utilized to collect garbage and refuse, if at all it's being collected. Saka, we want to have a say in how our country is run. We know the people that are doing nonsense over there in our constituencies that are failing to run our constituencies right. We know people like Dokora proposing that school fees should be paid by gods. And those people, we want them out of our constituencies where they might ever be voted. But we want to participate. We don't want just to participate for the matter of convenience when people and the government needs our money. We need to participate in also placing the right people in those councils.
Thank you so much, Eva Sandi Ramba, Nyumuri Parunare, Chris.
Yes, jonga uDr. Philip usependukile ecingweni. Dr. Philip sakwamukela kuhle.
Dr. Philip sakwamukela kuhle. Njani baba?
Siyaphila. Singacela ukuthi ungehlisa ivolume yeradio yakho kancane.
Sokungcono.
Yes, sokungcono.
Okay. Ngicela ukuthi ngibe kumbono wami ngithi ngibise kanje ngidana ku program yaizulu eyokuthi asikho independence. Umuntu ose UK eZimbabwe eZimbabwe. Umuntu ose America eZimbabwe eZimbabwe. So amalungelo ami lapha mina eZimbabwe kathi kumele efane lo muntu ophansi. Mina mangivunyeza ukuvotela ukansila, ngivunyeza ukuvotela uMP, ngivunyela ukuvotelana. Lo muntu lana ongaphandle lilungile lakhe la ukuthi avote.
Hayi kuzwakala.
So mase independent kuyi independence eqondileyo sibili. Ama umuntu ose oweZimbabwe engabe problem ese UK. Sina ngapha kumele ukuthi asik.
Hayi
so angeke siye phambili mina ngokubona kwami ngone kulungiswa sibili ama election reforms lawa singakavuki.
Hayi kuzwakala, sibongile kakhulu ngombono wakho. Okay.
Timbonzwa kuna vamafume. Vamafume muri kuwana wo here rutsigiro panyaya iyo yekuti vari kunze kwenyika vanga vachikwanisa kuvhota. Muri kuwana wo here rutsigiro kubva kumasangana akaita sana Nera nana Kodi.
Yes, hatiri kuwana rutsigiro vana Nera nana Kodi. Tinenge tirimo imomo mukodi tine ma memorandum of understanding or a way of operating ne Nera. Nera nekodi zviri kusimbarara zvikuru kwazvo pakuti diaspora ivote. Tiri kuwanawo rutsigiro kuruzhinji rwemagroups ana Promise Sunday vanhu vaivo vari paradio ipapa variko kudiaspora ikoko vari kurwisana nekukakatavo inozonzichi jinda rimwe harikombi moto. Tiri kukomberana moto uyu kuti tione kuti tingasvika papi nenyaya diaspora vote. So we think that if we remain united, the biggest electoral reform that must happen in Zimbabwe is in our heads. We can talk about electoral reforms structurally. Yes, it's important. We can talk about electoral reforms in terms of implementation. Yes, it's important. But the biggest electoral reform that must happen in Zimbabwe is in the people's heads. And once we get it in our heads that voting and elections present the most peaceful way of transforming our society and our leadership, and that we must insist on doing it right at all costs. Tinokwanisa iko kubetsera kubudisa vana veZimbabwe munhapwa mavakaiswa nevanhu veZANU-PF nava Robert Mugabe. Tinofanirwa kufunga semaZimbabweans kureforma mumusoro medu. Once tareforma mumusoro medu, tinokwanisa kuchinja zvinhu.
Aiwa, maita basa zvikuru. Rambai muri parunare. Timbonzwa kuna Comrade Banga vari ku South Africa. Makadi Comrade Banga.
Tinosimba, makati kumkoma junga.
Aiwa, ndiri mupenyu kwazvo mukoma Banga. Comrade Easter, kuti maamuri mu here muhondo yechimurenga iyi kana kuti Easter orazouya nekuti muri kurwisawo muri pamuri ipapo?
Easter chete.
Easter chete, aiwa, tipei pfungwa dzenyu mukoma.
Ya, ini pfungwa dzangu dziripo kuti unoziva zvakatiomei kuti vanhu vakawanda 4 million vatravhele kuenda kuZimbabwe kunongokasta vhoti kana kunoregista nekuzokasta mavhoti. Saka zviritori, I think zviri simbo kuti ballot box iroro sezvo rakasvika kudhara munomu, nokuti kana vari kuembasi vachivhota ka ngaringoitawo kuti vari imwe vacho vangovhotawo sezvavanongoita iyoyo. Otherwise zvitori simbo izvozvo. Saka tinofanira kutovhota. Asi chimwe chinhu chandiri kunyatsoona apa ndechekuti ZANU-PF hurumende yeZANU-PF iri kunyatsoona kuti ine kaelementi kekuti vanhu vari kudiaspora vari against ZANU-PF. Saka otherwise ipapo panonetsa kuti tihwine nyaya yakadaro iyoyo. Panotinetse ipapo.
Asi imi Comrade muchingozvitaurirawo pachezvenyu, muri against here ZANU-PF?
Izvozvozvo hatingambotaura izvozvo, bhati ndozvavari kuziva, izvo ndozvavanazvo kuti vanhu vari kudiaspora ka mara agreements dzanupi vakatendera vanhu kuti diaspora kuti vavote varikufungidza kuti vanogona kudyiwa ndonyaya hombe iripo bhozi munhu wese ari kupona through studio ari diaspora mostri anenge achingopopota nekutungamirirwe zanupi pano muona nyaya yacho panenge
saka zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko iri
ayo isiri kodziri yedu ngariuye ballot box kuno kwatiri kwachiko South Africa, Botswana, America ngariende kana vakuyambadza vachivhotera ikoko nevari ikoko vanofanira kutovhotera ikoko saka ngavauye mabiometric ayo tiregister ouya maballots tobva tavhota asi chimwe chinhu chandakamboona ndiri muZimbabwe imomoka ndechekuti maballot box anenge ari kumaremote areas maopposini ngavangwariri ipapo maopposini havagone kusupervisa maballot box anenge ari kumaremote areas bhozi vanotya kurohwa ende kunenge kune kurohwa kunenge kuriko kumaremote areas matown towns kunenge kwakanaka but kana abuda apina maconstituency emusango ballot box ro rinenge richitomondiwa nevanhu vezanup f chete vanenge varimo bhozi kumwe kwati kunenge kune maovheti vanenge vachizviti maovheti nechichi saka havatomboda kuona munhu ari aginist vanhu ivavo ndakazoona izvi zvakatoitika ndiri muarea imomomo saka transportation nemaballot box inofanira kumonitoring maopposini ngavangwariri izvozvo vanotransportwa ballot box ikamake sure kuti zveshuwashuwa rine vakamirira vemapato akasiyana
ndofunga vamafume vari kutonzwa kuvaruma kwamuri kuvaita nzeve ikoko
shuwashuwa haizvo ndakazoona chiitika inini kuti vanhu vemaopposini vanorohwa vanointimidita vanosvika zveshuwa but vanozopera kuvhota vanozopera vatiza ezvinenge zvichiitika mumasango imo
aiwa tapanzwi kwamukoma hanzi chiri musaka saka achinozvinzwira ndofunga vamafume nevamwe vakateerera vazvinzwira thank you so much comrade banga
ndatenda zvamo
aiwa tinotenda Chris comrade banga is saying that I think the reason why the ZANU-PF government is not allowing or doesn't want the diaspora vote is because they it is afraid that those in the diaspora are against ZANU-PF or will vote against ZANU-PF. And then he also raised the issue of the staff at the embassies. If they can vote there, which means the ballot boxes are already there, the papers are already there, so what can stop people from going to vote there? And then he raised the issue of intimidation of opposition members who will be manning polling stations or polling posts in remote areas. He says that people are being intimidated there and harassed. He witnessed some of those incidences, and he was urging the opposition to take heed of that in the coming elections. Yes, that's Comrade Banga. Yes.
Quite interesting. I have some messages, Chonga, from our Facebook. The first one is from Bonpox, who says, it's constitutional that every Zimbabwean should vote in a general election. The current government is doing anything towards that. Very surprising. Are all diaspora people opposition? And then Gary Siringwani Ndlovu says, but diaspora voting will only happen to non-documented people who are in foreign countries. So to most people who are not documented, it's as good as nothing, which might give room to vote rigging should it take place.
Maonero avo wa. Ndizvozvo. Regai timunzwa mukoma Donald vari kuSouth Africa vari parunhare risati radzokera kune vadare vedu. Mukoma Donald, maswera sei?
Ndazvera mukoma Jonga, makadiko imina mukoma Grisa.
Aiwa tiri vapenyu, ndimukoma Donald Mboma here, Mamboma?
Exactly, Mamboma chaivo.
Mamboma chidzorai, mbichana volume yenyu yakati kwirei.
Oraiti mukoma Jonga.
Ehe, muchidzora hanyu volume muchitiudza kuti munofungei weimipanyaya yatiri kukurukurai.
Mukoma Jonga, izvi zvinoratidza kungoti hurumende yedu haikoshesi zvayo vana vayo vari kuzhe kwenyika. Vanoita sekuti kuda vakangamwa kuti takatuma vana kuzhe kwenyika haisi rugare, inhamo. Saka kuti varegeze vana vari kuzhe kwenyika kuti kana mwana achichema ari kuzhe kwomusha muchiti baba hamuchiti hamuvhuri gedhe. Handizivi kuti zvorevei kana mwana achichema ari kuzhe kwomusha.
Asika vari kuti ivo aiwa mukana wokuti mudzoke kumusha muchivhota uripo munodzoka zvenyu movhota modzokera kwamamuri
mukatesa mukoma Jonga vanhu vakauya kunoti vane vamwe vakatiza zvematongi gwenyika vakatombopotsa nepaburire vakapona nepaburire dzono kare vatotoziva vasingatodi kuhwa zvenyaya dzokudzokera kumusha nenhau yekushiya zvematongi gwenyika izvi Saka kana wao kuti huya ngavangopamukana kuti vana vari ku diaspora vavote ndo zvakanyanya kunaka nokuti mari chachayo matoza kuti mari vanayo. Tinoziva kuti vanayo before besides kuti United Nations ikati kuti ivo vanayo mari totoziziva. Muchatoona kana marenja otengwa kana tatu wadzi vachikambena vachirova vanhu ne vachatofamba mota dzemudzamuchashiya kuti ndonyika yaro dzaina mari here. Mari vanayo asi vakachengetera zvimwe zvinangwa zvavo nezvirongwa zvavo. It's not kuti hakuna mari muZimbabwe. Mari irimo asi ine zvainoshanda mari muZimbabwe haingoshandi zvidzisa to zvino mabasic needs evana venyika haine naizvozvo. Ine zvimwe zvinenge zvinobenefita vamwe vanhu.
Mukoma Donald, tina vaJacob Mafume vanove mutauriri webato rePDP pamwe chete navapromise Sunday vanovesa chigaro weZimbabwe Citizens Initiative. Mune zvamuda kuvabvunza here kana kuvarayira pamusoro peurongwa kana nyaya yatiri kutaura?
Hongu ndinazvo chiwa maita basa.
Ngotiga.
Ndoda kutanga nekuna vaMafume. VaMafume ndinoda kutenda basa ramunoita asi ndoda kuti paurongwa hwese humusakanganwa mugoma nokuti kumamisha uku kwatakabva laikizvi ndakabvako kumusha Friday. Ndakatoona kuchirumhanzuzi vagwe vanhu vava kutovhundusigwa ahead of nenyaya idzodzidzi vachitonzi vabiometri tichikuona vachitoudzwa izvi varito bhizi kutovhundusira vanhu izvezvi rati ndinotaura kudai.
Sokwadi.
Saka zvoita kuti marizauti achabuda muchirumhanzuzi vagwe constituency kamusamatarisira kuti anonge achi akavane zvakanaka paari hapana nokuti vanhu vatovhundusigwa already urongwa hwacho usati hwavatangwa. Mukoma Sunday ndinongoti rambai makashinga muchingopusha kuti vana vari kuzhe vanzwi ikwe nokuti ndozvoga zvingangeda kuti tibude munhu nhamo yatiri.
Aiwa
asi panoda kuti usungambira hazisimbe dzibate chaiko.
Maita basa Mukoma Donald, thank you so much.
Ndatenda Mukoma Jonga, hango yanga yareba. Ndakatadza kutaura pa14 anniversary yenyu apa asi ndinofangwa ndine mashoko.
Aiwa chero makwanisa kupinda nhasi muchirongwa, tinoziva vanhu vanokuziva kuti muri mumwe vatsigiri vakasimba veStudio 7.
Aiwa ndatenda Mukoma Jonga.
Maita basa Mukoma Donald. Chris, Mukoma Donald, as you know, is one of our yes, regular callers and listeners. So he was just saying there is a need for the diaspora vote, but he also mentioned that in his constituency in Zimbabwe, he says people are already being intimidated and harassed, and they are also told that being told that the new BVR kit system will show them who you have voted for and where you have voted. Maybe since time is running away, you can throw a question to
Mr. Sunday. Yes. Let's start with Mr. Sunday. How is, to put it literally, the temperature when it comes to, you know, the will for the people in the diaspora, Zimbabweans in the diaspora, to vote? Because, we have seen that the participation of, Zimbabweans in the diaspora in some of the issues concerning Zimbabwe has gone really low. What is your feeling about this issue?
Zimbabweans in the diaspora are very much willing and are ready to participate in elections, especially those that are going to determine their future. The more than 4 million Zimbabweans that we speak about in the diaspora, they are not out there willingly. They are people who have been displaced because of circumstances back home. And the fixing of the homeland is something of a priority to Zimbabweans in the diaspora. So because we are people that left a repressive state, you find that when the opportunities are availed to where we can actually stand and be able to cast our vote on the direction that our country should go, this is something that we are so much aching for. I, for one, I can tell you that I have got so much fire in my belly to fight this regime, and I'll tell you what, I'll be the happiest man to will Mugabe and his people into the Hague when that time comes.
Thank you so much, Mr. Promise Sunday. We are running out of time. Can we have Mr. Mafume's last words?
Yes, what I want to say to Zimbabweans is that the time is now. We have to reform in our own minds. We have to remove fear, kuchka, ngakubve mfungwa dzedu. ngati tarisirei kuti tochigadzirisira nyika iyi, togadzirisira vana vedu. Nguva yatagara tichitambura haifi yakadzoka. What we need is veku diaspora, we need your assistance. Talk to your relatives kumamisha uko. Vaudzei, vatarisei.
Oh, thank you so much, Mr. Mafume. We have run out of time. That was there, Mr. Jacob Mafume, the PDP, that's People's Democratic Party spokesperson, and we had the chairman of the Zimbabwe Citizens Initiative in Florida, USA, Promise Sunday. And all our listeners who managed to go through, thank you so much. The name is Chris Gande. Good night.
And I'm Jonga Kandemiri. Tosaka na mzirongwa zvinotevera zve Studio 7.